Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 16/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakagadzirira kuenda kwavakakokwa necommission iri kutungamirwa navaHalema Mosante. Rimwezve sangano rinomirira vadzidzisi riri kuti kusaterera kwehurumende kwasvitsa zvinhu pasisina kunaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakokwa necommission iri kutungamirwa nevaiva mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalema Mosante uye vakagadzirira kuenda. Mashoko ava Mangwana anotevera zvakataurwa nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti havasi kuzoenda kumusangano uyu kana vaMnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vasina kukokwa. Komisheni iyi nezuro yakadaidza vachamisa kuti vamire pamberi payo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMangwana.
Chishuvo chinenge china vanhu vakawanda chekuti vatonge nyika. Zvinooneka mutsauko pakati pevanokodzera kutonga nyika nevasingakodzeri. Mutsauko unooneka pakuti vanokodzera kutonga nyika vanoteerera mutemo, vanozvisubjecta to my rules. Those who cannot subject themselves to the rules, my lawbreakers. Takaona ma commission of inquiry akawanda munyika muno paspana kubvira vana chukot yeku Britain yekuti yezve Iraq war. Takaona even vana Tony Blair vachienda vachinobvunzwa mibvunzo. Pa iyo inyaya yekunetsa pana pa yemusi wa 1 August. Takaona ma general CDF, Command of the Defence Forces of Zimbabwe, akaenda kunozvi subject to questioning na mauto yese. Vanga vadaidzo. Zvino mumwe munhu anongomira kuti nadi kwani handiendi nokuti ndiri zvakati zvikati. Atiri kutaura munhu asitombori ivhini parliamentary panapa. Asina kana nyembe zvatsi dzokuti tingati. Tinoziva kuti munhu akangokurudza maelection. Saka muchirungu tinoti he's being extremely irresponsible and he is not subjecting himself to the rule of law. It's wrong. Because nobody should be above the law, and he is not above the law.
Asiwo va Mangwana, kuri kuti va Mnangagwa vacho vadaidzwa, vachaenda here, nekuti commission yati, aiwa, pari zvino haingataure nyaya yekuti chavadaidza here, kana kuti kwete.
I can assure you kuti va Mnangagwa vakadaidzwa vanoenda. Because he is very law abiding. There is never a time when president was subjected to, or was invited even to parliament and did not go. He has been in the government for a very long time, but check his history. History yawe yese. Pavanobvunzwa mubvunzwa anopindura. Pavanodaidzwa nemutemo, he has always subjected himself to the law. And he took an oath. Yeku obey a constitution. Yeku live by the constitution. And he will live by his oath, like he has always done.
Vachitaurawo nevamwe vaNavezimbabwe muno muAmerica muna Gunyana umu. Vakavimbisa kuti zvinenge zvabuda muongororo zvichaziviswa kune veruzhinji. Ndozvichiri kuda kuitwa here nehurumende kana commission yapedza basa kuti vanhu vese vazive kuti chii chakaitika?
Ndizvozvo chaizvo. Kana vapedza commission icharipota kuna president. Kana yaripota kuna president, president vachapublish maresults acho. Malessons anenge aripo vachachalena is the government. Marecommendations ainenge aitwa tichamatarisa is the government. Toona zvinoitika nezvisingaitiki. Asi you abide by the promises made.
Ko vari kuti aiwa commission kungopedza hako kopa dewe reshindi nekuti inenge yakarerekera kutema vari kumapato anopikisa.
Aiwa commission haina wairi kutema. Commission iri kubvunza mibvunzo. Iri kudaidza vanhu vese ichibvunza zvinoda kubvunzwa. Yati yatema papi? kuhino teme zina uta konklusine pane mfunze ilo wanufunga watu wano wangwa singafana kufunza pane mune ilaka nda izo wano wafunza tanga singafana kuda izo hiko zino wano wakudedera no kukwenda no kutuwa wana shapupu shapupu zino wano waka experience I believe you were there kupane shaiti kawa jinti mezo mnoto ziti zoma china lisa ngari pa ground mimi makazi wana wa jinti mamba ya itiza mchiwona zunu shipiswa mchiwona matumbo achikandwa mchiwona mama petro bombs haripo mchitiza with your lives and then so fact yukuti mkomission mungu taura unzo shakaitika kune wana wangawa kupisa zini kune wana wangawa karuwa wero nga shakati zikuta uraizo so hiku wana mosha pecho kwa liga antipune cha popo chino mbauko chimocho mbauko waendi wanu mchuchi sana zo pepetwa then conclusion yu arai poeti that's no surikitika cheti awa wane wana wakutiza tiza wane so wano wako vika awa askuda wano ziva shakaitika wano ziva shakaitika wano ziva shakaitika wano ziva kutisa kuta urona maso jaya zoku na kwa chokwadi chokuti ah kana AKI zaifura wanu kwa mota zaingo pura zaitiza kutai pasina mota ya kambaro wane bar kana kurukuti yanga isina kambu wanu mifunzo inofana kupindu wa yoyo yukuti kana commission ya ita ino tipa ma conclusion
Munyori mkuru mubazi rezo kubuliswa kwe mashoko Vanik Mangwana wange wari parunare ku Victoria Falls na Blessing Zulu West Studio 7 Vagari wekwa mtoko wanoti hapana chawari kuwa na kubapa kuchirwa kwe matombo black granite kubamu nzimbo mavo uye wanoona sekuti izi zino konzero wane utunga miri hune ukori uye wakaipa. Godi Nmangudga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kwa msangano wange wakarongwa ne Studio 7 ne Media Center pa Mutoko Center vagari ava vati kubvira pakatanga kucherwa matombo aya kumakore kuma 1980s nzvimbo yavo haisi kusimukira vatiwo nzvimbo yavo iri kutoparadzwa uye migwagwa yaparara sezvo makambani anochera matombo aya asiri kugadzirisa migwagwa chimwewo chinosuwisa chabuda pa msangano wanhasi ndechekuti vagari ava nekanzuru yemutoko havazivi huwandu nekukosha matombo aya sezvo pasina michina yekuyera matombo aya paano buda munzvimbo iyi vaimbo vekanzura mukanzuru yemutoko vashem kativu vati zvinosuwisa kuti kusvika pari zvino hapana michina kana kuti weighbridge kuti kanzuru ione huwandu hwematombo anobva munzvimbo iyi
kati mukanzuru takakota nyaya weighbridge what you don't know hauzive kuti yairwa sei pamariri kutaurwa iyi ndudo benefit iyoyo unofanira kuwaziva wanoyera sei weighbridge dai akawapwa pamudadzogona kuti tizo zive kuti vayo wano chaja sei paku uroguremu wano kuta kwa wadeo mbori nike nika sei ndiyo kamarika isi dola kwa ya chaji kwa kilo mba program ya ya
vatu wa wakari vema mtoko wanufanira kubatana kuti waone kuti zwanikwa ne zvicherwa wa zviri munzvimbo mavo zvino tengeswa sei pamwina kuona kuti waona mgove wavo
kwa ya kutibita apiu mtoko community kuti ngati kiari sei zwanikwa zvedu tile je kutarisi wano wano kwa kusai isu wacho wakakuru mazishe yu wano tila nusika zedu zino kwa mawari, zino mainiwa mawari, zino fana kuge siki benefita zo siki ya kunduto mwagari, hata azisi kubenefita
vati vanuwa wafaniri kutarira kubaziri wane watunga miriri vachiti watunga miriri vacho kusanganzira mazishe ndio vane uori watazisa kutinyika ibudirire va Kingston ngururu vati zvakakosha kuti vagari vabatane voenda kuhurumende kuti vapiwe nzvimbo yekuchera matombo aya kuti vasimudzire nzvimbo yavo Mumwe mugari ataura pamusangano wanhasi ati nhamo dzese dzakatarisana nevana veZimbabwe dzakaita sekusabatsirikana nezviwanikwa munzvimbo dzavo dzinokonzerwa neutongo hwakashata kubva kumutungamiri wenyika kusvika kumasabhuku
utungamiri hwedu huri accountable kwatiri here unogona here kuti tisasangana nawo chimonokwa kuita kuti koizvi zvakafamba sei koizvi zvakafamba sei inini ndiri kuti day of the day isisu vagari indofunga ndisine mhosi nokuti tinotora vatungamiri vedu kuvaita vana mwari hatigone kuvabvunza kuti koizvi makazviitirei izvi makazviitirei chatinogona kungovarumbidza
Vama pango mapengo vatiwo zvakakosha kusarudza vatungamiriri vanosvitsa zvichemo zvevagari kumusoro nekugadzirisa vachiti izvi hazvisi kuitika pari zvino. Nyanzvi munyaya dzemabasa ebudiriro muzvare Mesi Madzimure vati zviri kuitika kwamutoko zvinosuwisa asi vati chinofadza ndechekuti vagari vava kuda kushanda pamwe mukugadzirisa matambudziko avo. Gore rapfuura paramende yakaita ongororo yekucherwa kweblack granite kumutoko nemudzi ikakurudzira hurumende kuti ione zvaingaite kuti vanhu vepamutoko vabatsirikane kubva pazvicherwa zvinobva mudunhu mavo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Mangoja.
Mutoko woye, tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepamutoko senda. Tigotendawo zvekare vechecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyurawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook, pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. MuZimbabwe Independent nasi mune nyaya pamusoro pekukanganisa mabhizinisi kuri kuitwa nemuchero we 2% wakadzikwa mwedzi wapera. Mubepa iri zvekare mune nyaya yekomesa nekuneseka kwayave kuita pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Bepa nhau reHerald nasi rine nyaya yekusangana kwava Jacob Mudenda nevakuru veZimbabwe Council of Churches. Mubepa iri zvekare mune nyaya yevakamborwa hondo maho veterans vokumashoreland East vari kutiwo mutungamiri wesangano ravo vaChristopher Mutsvangwa vabve pachigaro. MuFinancial Gazette mune nyaya yokunetseka kwavi kuita vezvemigodhi nekuda kwemichero yehurumende. Mubepa iri zvekare mune nyaya yokusatevedzera nzira kuri kuitwa nemapazi ehurumende pakupa kwayo matenda. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vatereri pamunenge muchizvitaurira mega.
Ndonzi Tendai Chota, ndinobva Ward 19. Nyaya iyi kundibata yeBlack Granite nyaya yakakura. Kusangana kwataita zviri tiri muno, ndofunga ndava ndasangana nemukanda wekuti tizive kuti zvese zvatiri kurukura panapa izvi zvinhu zvakanaka, but zvinosvitwa here uyezve anozosvitsa ndiani kuministry of mines? Ndobva nemubvunzo.
Maita nemubvunzo wenyu wakanaka. Ndosaka maona pazoita kuti nhepfenyuro iuye ichiitaura. Ndoti zvichemo zvizhinji kana zvikaenda nenzira chaiyo inenge ichiita zvinokwanisa kutenge zvichindonoka kana zvadzikana. Patikazoita kuti nhepfenyuro yeSudio 7 izosvike kuno ichibvunza ichitaura nemi, kutaura kumateta ikoko nokubvunza kwamuri kuteta ikoko wese vakateerera vanenge vachitozvinzwa kuti mabvunza mubvunza kuti zvinosvika here saka ndiri kuti vanozvinzwa minista nokuti zvapinda munhu nepfenyuro vachazvinzwa kuti wakamutoko tiri kuchema kuti tiri kufanoma nenyota makumbo ari mvura
Indo mze Kingston Gururu wakatare wazi munondogara Musema wa 20 ini ndinoona kuti nyaya yeBlack Granite chinhu chiri kunetsa vagari vemamutoko nenyaya yekuti hapana zvationa zvatingati tiri kubhenefita zvine ndifunga ini tezvokuti dai zvaita vanhu vagara pasi kungapirwa vemamutoko madzishe nemasikabhuru oitwa anenge wanzi macommunity friends iwaya arejesi kana dai penge vaya vanhu ivawane mafriends avo aripo iwayo unongona panogona kugadziriswa isi toone chine chikamu chokuziva kuti mamutoko matombo ari kutorwa tine sheya yedu kana yauya mari iyoya zvina basa tiishoma zvakadii asi ikaungana kuti time inotibetsera pakudzidziro pamutoko pano kuti izvo zvino zvinenge chingochema ngoti ministiri iri kuti
ini ndida kundokomenda pano vanhu vairi vataura kubva pano vataura vataura nezvekuva neshare yebusiness community zviri very important ndofunga ndiri mumwe anogara achitaura izvozvo even mutoko toona kuti haina kana izvi nemapressure groups kana kuti vanhu vanokirema kana kuti vanokirema zvinhu izvozvo tikiva nemaclaims iyayo ka kuwana readership iri kuda inoda zvinhu zvavo anoda responsible zvinhu zvavo hatina ipapo ndida kutaurai kuti dambudziko riri muno mamutoko ndorokuti isiso wacho vagari wacho hatigone kuzviorganiza kuti tikireme zvinhu zvedu nokuti kana tichigona kuzviorganiza tichigona kuita izvozvo dai maclaims iyayo akatowa tino mashares acho but chiri kunetsa tinoita politics hatina political tolerance tinoramba tichinotaura zvematongerwo enyika tisingatauri zvemaresources dzedu zviwanikwa zvetiinazvo kuti zviwanikwa ndozviri kubhenefita isisu
tinotenda zita rangu ndinoitwa Mabhangu Mapengo ndiri resident yemuno mamutoko inini nyaya yangu hombe yandiroda kutaura inyaya yevanhu vanoenda kunotimirira kucancel ndoona sekuti vanhu vatinosarudza vanoenda kunomirira kucancel tinosarudza vanhu vasina maqualities acho haisi nyaya yekunzi munhu wakaenda kuchikoro kusvika palevel but unofanira kutariswa kuti unoruzivo here wezvinhu zvauroda kuenda kunomirira vanhu vekudonhwani mak uri kubva muward kana muconstituency inowanikwa nyaya dzematombo unoziva here marights ako iwo semunhu achaenda kunomiririra kucancel kwacho saka ndinoona sekuti dambudziko redu hombe tinosarudza vanhu nenyaya dzekunzi uyo munhu aiwa nyingi rwebato rakati yasaka ngaangoenda haana ngu asina zvaanoziva hangaangoenda imomo kana apinda muya haana mbvunzo waanobvunza paiyezibhesi dzinozikana kusvika dzaita sei ndapera haana zvaanobvunza haabvunzi nyaya yekuti zvipatara zviri kuvakwa here haabvunzi nyaya yemugwagwa here haabvunzi nyaya yezvikoro here haabvunzi nyaya yemabridge bcause mukatarisa for example ndoona kune mamawadi munomainwa matombo anomainwa imomo bridge chairo chairo harivapi
mazwi anobva kune vamwe vakange vari pamusangano weTown Hall wakaitwa nezuro kwamutoko tinokurangaridza zvekare kuti zvinotaurwa izvi ipfungwa dzevateereri kwete dzeVoice of America tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi zvii zvamungade kunzwa kana kuti tizviitwe pachirokwa ichi kuti chikufadzei zvakawedzera zvichakadaro tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika vaJim Mattis razivisa kuti vari kubvisa mauto eAmerica mazhinji ari muAfrica kuti vagare vakagadzirira kurwisana neRussia neChina kana pane zvinenge zvakanganisika mune ramangwana. Izvi zvichaona mazana manomwe emauto eAmerica nevamwe vanoshanda navo mukurwisa vanopfurikidza mwero vari kuWest Africa vachidzoswa kuAmerica. Asi vati masoja avo ari kuLibya, Somalia neJibuti havasi kubviswa. Muchikamu chino nasi chinoda kumbotarisa kuti chii chaizvo chiri kunetsa pakati pevadzidzisi nehurumende. Masangano evadzidzisi ari kushora hurumende achiti haisi kuteerera zvichemo zvavo kunyange paine zvizhinji zvavanogona kuwirirana. Zvichitevera musangano wakaitwa pakati pehurumende nekanzuro inomirira vashandi vehurumende. Rimwe zvesangano rinomirira vadzidzisi riri kuti kuramba kuteerera kwehurumende kwasvitsa zvinhu pasisina kunaka uye hurumende iri kukonzera kuti varayiridzi vasavimba kana kuona hurumende nenzira yakanaka. Tabata Dr. Takafira Zhou ve Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Tikatarisa paannual bonus hapana chisungo chakabuda. Vashandi hurumende vaitobvunzawo kuti tinongozva manyuzipepa kuti kuchauya bonus inouya rini. Vehurumende vanga vasina any concrete answer except ngoti muchazonzana finance minister pavachazotaura pamusoro pebudget. Vanhu vanenge vachienda kumusangano vanofanira kuenda vane maanswer ezvinhu zviri paagenda anomutaura. Saka tinokona kuti yaingova nhambe tambe.
Titaurire pamusoro pecollective bargaining study tour.
Collective bargaining study tour zvinoreva kuti kuda kufamba kumbonobvunza kuti collective bargaining ingaita sei. Takaita mastudy tours akawanda mupast achienda kunyika dzakawanda yokupedzisira yacho yakaenda kusouth africa. Saka handioni maresults emastudy tours acho aripo, chasara implementation. Asoona vanhu vehurumende navashandi vanosangana voti tinoda kuita imwe study tour, zvinongoratidza kuti vanoda kuprolonga upenyu hweapex council neNJNC izvo zvisina raramo. Nokuti pakaita new constitution 2013 inotaura under section 65 kuti zvimwe zvimutemo izvi zvakaita sana section instrument 141 97 nezvimwe zvese zvakukurwa nemvura. Nokuti kwava nomutemo uri muconstitution unofanira kuguida collective bargaining, but tinongoona chiri chitsotsi chokuda kuti raramo yeapex council neNJNC irambe iripo vanhu vachitambisa nguva yavashandi vachida kuenda kumastudy tours. Chimwe zvekare chiripo ndechekuti vanhu vanga vachida kuti vaende kumwe sekune naAmerica vana Finland vagowanawo maallowances avo. Asi tinoona kuti collective bargaining inofanira kunge ichibhenefita vashandi.
Chii chamungatitaurira pamusoro peracionalization of civil service?
Ishu yokubudisa basa iri kuuya nanew minister of finance yatinoti racionalization hazvisinyatsozikamwa kuti vashandi vachazobudisa mabasa sei vachiwane. Saka hurumende inofanira kuti iproduce bepa rinoratidza kuti vashandi vanenge vabudisa basa uyezve vachibudisa kuti either vaover age kana kuti vadini vanenge vachitambira mari iyi pane kuti hurumende ivande ichimboti racionalization. Nokuti zvinhu zviri hanifei kuti mushandi akapinda basa achipinda basa reudhiraivha womuchinja woti hauchakwani hausina mapepa okudhiraivha chienda kumoko. It's unfair labour practice.
Zvakamira sei panyaya yecost of living adjustment?
Cost of living adjustment vashandi vakaenda vane gwaro ravaiti mushandi anofanira kutanga kutambira mari inoita 1700 mabhondi. But chinonetsa ndechekuti pavakatotangira pache pando pasiripo. Nokuti masalari ari karenda akanegoshetwa neus dollars in 2012. Saka chokutanga tisati tatarisa salari yaiko ndechekuti ngatidzoserei masalari avashandi paakanegosheta ari muus dollars. Hazvina futi zvechivimbo hurumende yachina karadza kuti haina chido chokubhadhara vashandi. Saka zviri nani zvokuti vashandi vade us dollars noti masalari avaya akanegoshetwa neus dollar, bhajeti raiva muus dollar. Saka hazvibatsiri zvokuti vashandi vaone sekuti vanorespecta employer government. Iyo government ichiobata nekona selacto. Saka zvese zvecost of living adjustment kutambisa nguva. Plus pane imwe nyaya zvekare yakabatana nepo kuti masoja akapiwa 22% salary increase gore rinoi, maticha akapiwa 17%. Saka pane difference re5%. Hurumende yakauya isina answer kubva gore rapera timbota yakauya isina answer ko 5% yakasarira varayiridzi navamwe vashandi vehurumende inouya rini. Vanodawo here kuti vashandi vehurumende maticha atore futi kuti azopiwawo 5% iyoyo?
Ko nyaya yeaccommodation mudzimba dzehurumende?
Pakataurwa nyaya yeaccommodation kuti dzimba dzehurumende dzinogarwa navashandi vehurumende dzinodhura. Handipo ndo nyaya yekuti ngasara tinotaura nyaya yeaccommodation yevanhu vashoma nini vanogara mudzimba dzehurumende. Chatinofanira kuti titaura ndechekuti Marino badwara $100 inokwana here accommodation kuti muno anorara mane vana akwane muimba inoita $100 unoiona kupi kana kuti hurumende zvaine land yaitawo mumapras ngaitewo land varairidzi navamwe vashandi vehurumende vakwanise kuzivakira dzimba saka isisi tinoratidza kuti meeting yanga iri stage manager haina kutaura kukwira kuri kuita zvinhu nekuti mari yebhondi ya erodewa haikwanisi kuti ibvume kuti iri $1 kuda kupasa kumeso vashandi vehurumende asi hapana zvokuita saka isu sepitize tisaramba tichiita kuti tikwanise kusangana nehurumende nekuti Apex Council haisiyo wei yega yekusangana nehurumende any registered organization inokwanisa kuenda kuna employer ichimirira vainomirira sezvo tinomirira maticha saka tiramba tichishandisa mukana uyo kuti tiinde kumaticha asi zvinhu zvakanaka tiinde kuna employer zvinhu zvakanaka kuti sevashandi vehurumende tiwanikwe tichitaura nenzwi rimwe chete but tinotinetsa ndekuti hatikwanisi kutaura nenzwi rimwe chete navamwe vashandi vehurumende kana tichitengesa varairidzi vatinomiririra saka zviri kuvarairidzi futizve kuzvikoro kwavari kuti vataurewo kwavanenge vari kuti vanoona here sekuti pane chinobuda chouviri muAPEX Council kana kuti toita sezvatanga tambotaurana savarairidzi kuti toenda kufederation yavarairidzi
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Joe. Nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakagadzirira kuenda kwavakakokwa nekomisheni iri kutungamirwa navahalema Mosante rimwe zvesangano rinomirira vadzidzisi riri kuti kuramba kuteerera kwehurumende kwasvitsa zvinhu pasi zvisina kunaka tinotenda vose vanotandara nesu paFacebook page yedu nekutitumirawo mashoko musakanganwa kuti tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.
izikadzi.